sebatora mukumbi wehari wabudza musiki wake adana iyi ndiyo nzira yedu tose kunze kwevachabvutwa nashe vari vapenyu paanouya mumakore misodzikabukutaa.